Kunyange mupunga uyu wakanzi upiwe vanoshaya vakaremara nherera nechirikadzi zvinonzi uri kupiwa vanhu vanowana uye zvakarerekera kune zvematongerwo enyika. Mumwe asiri kufara nekusapiwa zvakanaka kwemupunga muchinhoi ndevasmart Chivende. VaChivende vanoti mupunga waipuhwa vechidiki kuchisiyiwa vakaremara neshirikadzi.
Mukaochera kumamisika kuhodhogo vanhu vamukaochera kutengesa mavegetable nematomatoes nemagaka kuti kungosuwe kuti azi chinhu chasita nguva yakuti tochitatira ndezvemachembere. Zvimwe zvinhu zvacho zvino machembere izvo, machembere ndo anofanira kuti wapuhwe raisi iroro nevanhu vakaremara nevanhu vari kuhwara muZimbabwe. Kuri kusura muchitaura kuti hei toda raisi todi raisi todi raisi muchive raisi mimi vechidiki ndavachande mhani wanavo mhani.
Asi mumiriri wechinhoi mudare renational assembly raLeslie Mhangwa vebato recitizen coalition for change kana kuti TCC vanoti vaigovera mupunga vakabatana nemakanzura asi vanobvuma kuti mawadhi akapiwa zvakasiyana nekuda kwehuwandu hwevanhu muwadhi.
Magovera atakaita muwadhi yega yega taitungamidza kansela wemuwadhi imo for the bulk of the distribution dzaikurukurwa ward 9 ward 10 taigova tiri pamwe chete nemakansela eko. Handizive kuti vanhu vaitarisira kuti tiite sei.
Mutungamiri wenhengo dzebato rezanu PF muparamende Rapupo Raichogarepi vanoti vamiriri vematunhu vanofanirwa kupa mupunga uyu vasingatarise kuti munhu ndewebato ripi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa vamiriri vose pasina kusarudza.
Vatipa tose takafanana vakaziva kuti sima MP tinomirira vasi vose kana paine umwe MP waakusarudza ndevebato vasati kwakutokonewa basa kwaMP. MP unofanira kupa vanhu vose nekuti president vedu ndeve munhu wese ari muZimbabwe. Vatipai munhu wese musasarudza kuzimbabwe.
Vatogarepi vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vape zvekudya kunhengo dzeparamende kuti dzipe vagari munzvimbo dzavanomiririra.
Vakatozvimirira saMP unotarisawo vanhu vaanoshanda navo vamwe vovana vamadambudziko vaanoziva akanyanya kuti mhuri ine child head family apa pane vakaremaraama novemakana vakaremara apa pane vakwegura zvikuru vanoda kuti vabatsirike. Saka MP mumiriri wavanhu. Saka purezidendi vangoona zvakanaka kuti une imwe nzira zvimwe zvinoenda nokushoshaa ofe zvimwe zvinouya namanani government organization zvimwe zvauyawo nomumiriri wavanhu zvimwe zvinoendawo namakanzela. Handioni chakaipa ini.
Nyaya yekuti zvekudya hazvipiwe pachena kuvagari inonzi inoitikawo panopiwa zvekudya nebazi rinoona nezvemagariro evanhu kana kuti social welfare, madzishe nemasabhuku pamwe nemakanzura. Mutsamba yavakanyorera vamiriri venzvimbo muparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamiriri vemuparamende vose 366 kana kuti 360 vapiwe mupunga matani mana pamumiririri wega kuitira kuti vape vagari mumadhorobha nekumaruwa. Mupunga uyu waive wekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.